masvingo muzvara nhasi apo patanga tichisangana nevatungamiri vemusangano kubva kuma districts akasiyana siyana nemawards akasiyana siyana masvingo yose maconstituencies ari 26 apo patatichitaura nekuparura chirongwa che-door to door campaign kuparura chirongwa chemavictory rallies atikutumira Zimbabwe victory rallies nedzimwe dzenguva tokwati mababy shower nokuti taakutarisa Zimbabwe itsva kuti yava kuuya saka tiri kupemberera yakuuya vana ari mudumbu watinoziva kuti ava pedyo kusvika uye kuuya tanga tiripozve kuti tinge tichiparura chirongwa chekufambisa kuti sarudzo dzedu dzemacandidates dzichafambiswa sei munyika mose
tiri kunzwawo kuti mangwana mutungamiri webato renyu vatsvangirai vanenge vari mumasvingo umo mukatiudza kuti urongwa hwacho hwakamira sei
hai kuze kuzei hwekuhwe mangwana vatsvangirai vanenge vari muchiredzi umo mavari kuparura icho chirongwa chandataura chemanew zimbabwe victory rallies